Nyaya yakakwidzwa kudare nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora yekuti kunyoreswa kwevavhoti kumbomiswa nepamusana pekuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana yatadza kuzeiwa mudare repamusoro sezvo magweta anga akamirira vamugabe ati haana kugadzirira zvakakwana. Rimwe remagweta aya vatawanda kane ngoni vati vanoshanda kuhofisi kwavamugabe vakatambidzwa mapepa emhosva nemagweta avamugabe Monzora havana kunyora mazita avo pamapepa aya, saka vati vanoda nguva yekuti vambonyatsoongorora mapepa aya. Mapepa akasvitswa kudare navamonzora anoti zeka haina michina yakakwana kuti itange kunyoresa vanhu sevavhoti. Vachiti kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kwatanga nhasi kuchaita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa sevavhoti. Gweta ravamonzora vaEric Matinenga vaudza mutongi wedare vaDavidson Moses Foroma kuti magweta avamugabe anofanira kuunza mhinduro yavamugabe nechimbi chimbi sezvo zeki yatotanga kunyoresa vanhu sevavhoti. Vamonzora vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nekutamba nenguva kuri kuitwa navamugabe, avo vavati vaifanira kutanga vaona kuti zek yagadzirira zvakakwana here kuti itange kunyoresa vanhu sevavhoti vasati vatara mazuva achanyoreswa vanhu sezvinodiwa nemutemo.
Nyaya yedu yanga ichifanira kutongwa nhasi yokuti isu zvakaitwa naPresident Mugabe hazvisi pamutemo zvekudaidzira voter registration pasati pagadziriswa hwaro hwakakwana nemameshini akakwana tese tichiziva kuti zviri kuitirwa kupi. Saka zvazokumbirwa negweta ravamugabe kuti vanoda nguva yekufanozeya zvatiri kuita zviri mumapepa edu ecourt, saka vakumbira kuti nyaya idzwike musi wechina. Tiri kuziva zvedu kuti vari kuidelaying chete, asi isu ticharamba takashinga.
Zvichakadai vamonzora vati mamwe mapato anopikisa anoti MDC inotungamirwa navaWelshman Ncube, ZAPU, Transform Zimbabwe pamwe neZimbabwe People First vati vachabatana neMDCT munyaya iyi kumatare vachida kuti chirongwa ichi chimbosendekwa parutivi kusvika zeki yarongeka. Mutongi wedare ati nyaya iyi idzoke kudare nechina uye akuridzira magweta avamugabe kuti auye akagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi inzwikwe. Zvichakadai vamonzora vati zeki iri kushandisa vechidiki vaiva muchirongwa chebhodhagezi mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti zvavati zvichaita kuti veruzhinji vakashungurudzwa zvine chekuitwa nezvematongerwo enyika vasasununguke pakunyoresa kuvhota pamwe nepakuvhota kwacho.
Tiri kuziva kuti kumanzvimbo dzakaita sana zvishawane nedzimwe nzvimbo muZimbabwe munomu kuri kutrenwa mayouth officers mabhodhagezi aya kuti vagozova ivo vanhu vanovhotesa vanhu. Mabhodhagezi vanhu vebato rimwe chete, vanhu vebato reZANUPF. Hazvigoni kuti ivo vovhotesa vanhu zvakare, uye vamwe vavo vakauraya vanhu mumaruzevha umu, vakarova vanhu mumaruzevha. Saka mbuya dzedu dzekuruzevha padzinoona uya aivarova kumabhesi uya achivavhotesa, chinhu chisingaite kuti vasununguke.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amairita Makarau kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, kutongwa kwenyaya yevarume vana vanonzi vaida kupidigura hurumende yavamugabe kwatanga mudare repamusoro nhasi. VaOwen Kuchata nevamwe vavo vatatu avo vaiva muchiuto vanoti vaSilas Pfupa, Bowman Ngwenya navaSolomon Makumbe vanonzi vakaedza kubhomba kupurazi ravamugabe rinochengetwa mombe dzemukaka reGushungo Dairies riri kumaZoe nechinangwa chekupidigura hurumende yavamugabe. Asi magweta evasungwa ava atsika madziro kuti vakuchata vamiswe pamberi pedare vachitongwa nenyaya iyi sezvo vakatotongwa kare vakabatwa nemhosva mushure mekunge vabvuma mhosva mudare raMajor Street yekuti vaida kubhomba kupurazi ravamugabe. Mutongi wedare vatawanda Chitapi vati nyaya iyi idzoke kudare musi wa29 Gunyana mushure mekunge magweta evasungwa ava akumbira kuunza kudare mapepa anoratidza kuti vakuchata vakatotongwa kare. Vakuchata vacharamba vari mujeri sezvo vari kupika pamhosva yavakabvuma, asi vamwe vavo vanga vari kunze vapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso vashandisa mari yavakambobhadhara kare. Mutemo unoti munhu akatarisana nemhosva yakadai anofanira kunge ari mujeri kana nyaya iyi yave kutongwa, asi mutongi wedare vatawanda chitapi vabvuma kuti vatatu ava varambe vakamirira kutongwa vachibva kudzimba dzavo. Munyaya iyi hurumende inoti iruda kuunza vatori venhau vaviri vanoti Mulondolozi Ndlovu pamwe namaoveni Mukudu uye mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi kuti vazopa huchapupu mudare panyaya iyi, sezvo vachinzi ndivo vakaita kuti nyaya iyi ibude mumapepa mushure mekunge yanyorwa naMulondolozi Ndlovu pakaitwa musangano navakuchata nevatori venhau pamedia center. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.